Vatauri vakasiyana siyana vapinda mumusangano weAviation Forum uyu vabvumirana kuti zvekushanyirana zvingabudiriri kana zvekufambiswa kwevanhu kunyanya nendege zvisingafambi zvakanaka. Vawenga inau, vanoe mutungamiri weTourism Business Council of Zimbabwe, waudza Studio 7 kuti mumakore apfuura munyika maive nendege dzaisvika kunzvimbo dzine chitsama dzemunyika kusanganisira kunhandare diki dzakaita seBuffalo Range kuChiredzi vachiti urongwa hwakadai hunovandudza zvekushanya. Vanhu vatiwo kupararira kwechirwere cheCOVID-19 kwakaratidza kuti zvakakoshawo kukurudzira kuti vagari vemunyika vashanyirewo nzvimbo dzemunyika dzinoyevedza kwete kumirira vashanyi vekunze chete.
Nyika dzese dzine dzekunze idzi tikatarisa kunana Britain, kunana Europe, kwakasiyana-siyana kuAmerica chaiko. Kana tikauya muno muAfrica vana Kenya vanotiwo chikamu chemakumi mashanu nezvina nemuchirungu inonzi 54% yezvekushanyirwa kwenyika inobva kuzvizvarwa zvemukiya zvinoenda kunona nzvimbo. Ndosaka nguva iyi yekunzi pakati zipo miganho yavharwa Kenya yakararama, South Africa yakakwanisa kunge ichirarama nedanho rokutiro yakanga iine vanhu vakawanda vaikwanisa kufamba vachiona nzvimbo.
Vanunura indawana vanoe mutauri wekambani yendege yeFirst Jet vatsinhirawo kukosha kwekushanda pamwe kwevezvekushanyirana nezvekufambiswa kwevanhu vakati kuvekwe kwechibvumirano cheSingle African Air Traffic Market SATM kuchabatsira kukudza upfumi hwenyika dzemuAfrica muzvikamu zvekushanyirana nezvekufambiswa kwevanhu.
SATM yatiri kuona yatanga tiri kutaura nezvayo muzuva ranhasi ichaita iyo kuti kana yave po zvizere vanhu vanengwa kukwanisa kunyatsofamba vasina zvinovashupa kuti vange vachidini vachifamba, nekuti izvozvi tiri kuona kuti zviro sekunge mavhiza ekuti vanhu vafambe vari muno muAfrica ndege dzedzimwe nyika kuti dziende kune dzimwe nyika panenge pane mitemo inenge ichirambidza. Zvino SATM iyi iri kubvisa zvose izvozvo izvi.
Muzvare Wini Muchanyuka, mukuru weZimbabwe Tourism Authority, waudza Studio 7 kuti sangano ravo iro rinove ndiro rinoita gungano risanganai hlanganani raona zvakakosha kuve nemusangano wakadai kuti pave nemushandira pamwe kuti mabasa ezvekushanyirana asimukire. Vati zvisinei nekuchema-chema kwevakawanda kuti mitengo inoiswa nevemabhizimisi ezvekushanyirana munyika yakakura, vanoona chikamu chezvekushanyirana chiri kukura.
Tichingotarisa hedu jikerere tiri kuona kuti tourism iri kufamba zvakanaka, vemabhizinesi vari kushanda, vari kufarawo neuwandu hwevanhu vari kuuya, zviri kubatsira mabhizinesi avo. Vamwewo vakutiwo taakuchitanga kuti kurasikirwa kwatakamboita nemari nekuvhara kwatakaita necovid, aiwa tave pari nani kuti tidzokere mabhizinesi edu pazvakanga zviri satapi nadenda recovid.
Pamusangano uyu pabudawo pfungwa dzekuti zvakakosha kumutsurudza kambani yendege yeZimbabwe nekuti inobatsira mukushambadza nyika munyaya dzezvekushanyirana. Asi dzimwe nyanzvi dzinoti izvi zvakaoma sezvo kambani iyi ine zvikwereti zvakawanda kumamwe makambani nekuvashandi vayo. Mudzidzisi wezvidzidzo zvebudiriro paBindura University of Science Education vaFelix Chari vati misangano yakadai yakakosha chose.
Ndinobvumirana nazvo kuti pane kudyidzana kuripo pakati peairline industry netourism. Asi tichizvitarisa vana eZimbabwe, they are parastatals. And naizvozvo vazhinji vanotungamirira such parastatals, they are political appointees. And tichizotarisa nyaya dzecorruption dzinogara dzichingoimbwa mumapepa zuva nezuva, tinoona kuti ndezvimwe zvezvinhu zvinoaffecta such parastatals.
Gungano resanganai hlanganani rinopera musi wemugovera. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.